chekutanga handizive kuti vemdc vane dambudziko rei chaizvo chaizvo. Takaenda kusarudzo muna 2013 ndotangira ku 2013 tikavadya, tikaenda muna 2018 navamunangagwa tikavadya, ende ndodzokorodza futi. ZANU PF yakaita iyo maMP maconstituency takawina 145, MDC ikawina 63, one ikatorwa neMPA, imwe ikatorwa neIndependent. Saka pa ndepati apa, ende Chamisa akadyana president vamunangagwa akaita nharo zvikaenda kumacourt, constitutional court, akanzi chitipa umboo kana uchiti wakahwina. Zvikanzi ndakahwina chete, ndakahwina chete, nokuti vanhu vaiuya vakawanda parari dzangu, saka ndakahwina. Zvino zvikanzi aiwa akatipe umboo V11 umboo, akatadza kubuta umboo.
Asi kana tichitarisawo zvaitaurwa kuSouth Africa uko nemusi wemuvhuro, vaparadza dzimwe nyika dzemusadha kusanganisira iyo South Africa inenge iri kuti vanhu vemuZimbabwe munofanira kuti mutaurirane kupedza matambudziko ari munyika aya, kwete kupota muchikandirana makombremated.
Aiwa vari raiti zvavari kutaura kuti ngatitaurirane senyika ka, sevanhu vari muZimbabwe, semaZimbabwe tofanira kutaurirana. Havana kuti ipai simba kuna Chamisa neMDC. Aiwa vari kuti taurirani, mukaita dambudziko inini muri pamusha kufemiri kwenyu, handiti munogarisana pasi moita dare motaura zvopera. Saka ndozviri kutaurwa neSadiki kuti chero mukaramba muchiita zvamuri kuita izvi, Zimbabwe haibudiriri. Dambudziko riri munomu nderekuti tinonzi muchirungu polarization, too much polarization munyika munomu, ndo dambudziko. Ende yava chatori chirwere ichocho chekungofungidzira kuti munhu anongoti ndoda kutonga ini, ndoda kutonga ini. Haungotongi, unoenda kumaelections wohwina. Nyika ino ine democracy, ende tine bumbiro remutemo rinoti constitution rinoti every 5 years munoenda kumaelections.